Manirakana na kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 11/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America yoramba zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia zvekuti yave kubata Zimbabwe seyakageza negoka munyama. Mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe otoriswa mhiko muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yaMalawi vaSaulos Chilima vakasheya mutsaona yendege nezuro nevamwe vapfumbamwe. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica yaramba mashoko ekuti iri kubata Zimbabwe seyakageza negoka munyama ichisimbisa kudyidzana neZambia neMalawi sezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin svondo rapera. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pavakasangana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuSt Petersburg, vaMnangagwa vakati America iri kusimbaradza ukama hwayo neZambia munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika pamwe nekuzvidzana munyaya dzeupfumi ichisiya Zimbabwe iri yega. Asi mumashoko kuvatori venhau, mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe kana kuti Charge d'Affairs amai Elaine French vati aya manyepo nekuti hapana imwe nyika pasi rino inopa rubatsiro rwakawanda kuZimbabwe senyika yavo. Vati America yapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kubva muna 1980 pawana nyika rusununguko.
Are more than $5 billion in health, humanitarian and development assistance.
5 billion yatashandisa muno kubvira pawana nyika independence yabatsira zvikuru munyaya dzeutano nekuraramisa vanhu. Iri kubatsira kuti vanhu vararame panguva ino yenzara inotyisa.
Vaendera mberi vachiti America icharamba yakamira nevana veZimbabwe vakati munandira wegore rino chaiwo. America yakaisa parutivi mamiriyoni gumi nerimwe emadhora ekuAmerica kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana.
The United States is not running away. It is making good on its commitment to support.
United States haisi kutiza muno asi iri kusadzikisa zvese zvayakambovimbisa kutsigira kuti vanhu vese mamiriyoni nevatanhatu kuti vagare.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, asi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vaFarai Marapira avo vati Zimbabwe haidi zvekupiwa asi kuzvishandira yoga.
Hatisi nyika inokodzera kuti inge ichinzi hamufanirwa kuchema nekuti ndinopota ndichikukandirai zvandakukandirai. Tiri nyika inokodzera kuti tinge tichiregedzwa kuti tizvishandire, tichizviunganidzira upfumi, tichizvisumudzawo tichienda mberi sezvinongoita dzimwe nyika dziri pasi rino.
Amai French vatiwo gore rino homwe yemutungamiri wenyika yeUS Presidential Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR yakaisa parutivi mari inosvika madhora mamiriyoni mazana maviri nemapfumbamwe kana kuti US $209 million yekurwisa HIV AIDS munyika. Vanongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti vakakachamadzwa chose nemashoko avaMnangagwa vachiti America inobatsira.
Muno muZimbabwe munomo nyika yeAmerica ndiye inomuzinda wakakurisisa chaizvo muAfrica yose. Saka zvinokatyamadza zvekutaura navaMnangagwa zviri pachena kuti Iwaifunga kuti wari kumangarira Zambia kuna wa Putin pasi.
Ende rambere vachiti mashoko aya anogona kukanganisa ukama hweZimbabwe neZambia. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti mashoko avamunangagwa anoratidza kuti havafari nekuhidzana kwedzimwe nyika neAmerica, asi ivo vachihidzana nenyika dzisingafambidzana neAmerica dzakaita seRussia.
Ukama hweZimbabwe wanyanya kuwandira kuRussia, wanyanya kuwandira kuChina. Saka Amerika pairi kuya kuZambia iri kuedza kuti inge ichivandudza ukama hwayo neZambia ikwanise kuwanawo rubatsiro rwakanyanya kubva kuZambia, kana pane zvinenge zvichiitika zvinenge zvichida rutsigiro rwenyika inenge tichibva kuAfrica tinenge tichibva kuSouthern Africa.
Vatiwo kunze kwaizvozvo Amerika yakasununguka kuchidzana nenyika dzainoda vakati hapana chakaipa kuita izvi. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko muZambia vaCornelius Mwetwa vakamboudza Studio 7 kuti vane nzira dzekutaura nadzo neZimbabwe, kwete mumapepa nawo vakati bazi ravo rezvekuchidzana nedzimwe nyika riri kutaura neZimbabwe nezvemashoko avamunangagwa awa. Nyika mbiri idzi dzakatanga kunetsana zvakanyanya apo chikwata cheSADC chaiongorora sarudzo muZimbabwe chichitungamirwa neZambia chakati sarudzo idzi dzainge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Amai Pamela Marie Tremont vakatora mhiko nezuro kuti vave mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe. Ndiwo mudzimai wekutanga kuva mumiriri weAmerica muZimbabwe uye vari kutora chinzvimbo chakasiyiwa nava Brian Nichols muna 2021. Amai Tremont vaive mutevedzeri wemumiriri weAmerica kuSweden, Ukraine neCyprus. Vakamboitawo mutevedzeri wemukuru wesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO, uye vakamboshandawo kwemizinda yeAmerica kuZambia neBritain. Amai Tremont vari kuenda kuZimbabwe panguva iyo kutyidzana kweZimbabwe neAmerica kusina kumira zvakanaka zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika neutongo hwejekerere. America yakatemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe gumi zvirango ichivapomera mhosva dzekuita zvehuori uye kutonga nedemo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa kuvatema. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinafundo Rike Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa.
Mai Tremont havasi munhu mutsva mubasa ravo iri. Tikatarisa vakamboshanda kuLondon, kuUnited Kingdom, vakashandazve kuUkraine.
Taona vashanda munyika dzakati wandei, zvichavabatsira nenzira dzipi kana vouya kuZimbabwe?
Ukraine ndo yandaona sekuti inenge ine chinhu chainoratidza pakusarudzwa kwavo. Nzvimbo yanga ine makakatanwa. KuZimbabwe tiri kuziva kuti pane makakatanwa ari kuita. Saka experience yavo yekumboshanda ikoko kunana kunzvimbo dzakaita sana Ukraine inovabatsira. Tozouya kudunhu reAfrica, tinoona kuti Mai Tremont vakashanda kuZambia, vakashanda kuSouth Africa. Saka vane manzwisisiro avanoita dunhu rekuchamhembe kweAfrica.
Matambudziko avanotarisana nawo kana vasvika muZimbabwe angava api?
Vari kusvikowira munyika ine makakatanwa pane zvematongerwo enyika. Tinoziva kuti isusu sarudzo dzakaitwa muna August 2023 hadzina kubudisa zvakatambirika nevanhu vese mukati menyika nekunzowo kwenyika. Chechipiri, vari kuuya munyika ine zveupfumi zvisina kumira zvakanaka. Vanhu havana mabasa, zvemari hazvisi kunyatsofamba zvakanaka. Vari kupinda zvakare munyika iri kuratidza kuti haisi kunyatsodyidzana neAmerica zvakanaka. Tinotora muenzaniso wezvakataurwa nemutungamiri wenyika weZimbabwe pavakanosangana navaVladimir Putin vekuRussia. Vakataura zvavakataura pamusoro pekuti America iri kushanda neMalawi, iri kushanda neZambia, ichisiya Zimbabwe yakasurikirwa. kurwirwa kana utiri na isolation.
Mabata nyaya yandanga ndichiuya kwairi. Munoona sekuti zvino pachimiro chipi pakati pekudyidzana kwenyika idzodzi?
Ukama weZimbabwe neAmerika unoradza kuti unonetsa kufamba zvakanaka kunyanyanya kana hurumende yeZimbabwe ikaramba ichienderera mberi iriyo hurumende iri.
Vanga vari Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa vari parunare muPretoria kwakari kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Vamwe vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanonzi vave kumanikidzwa kuchaya mapoto senzira yekuedza kurarama kuti vapedze zvidzidzo zvavo, asi vamwe ndovanonzi vari kungoitawo gundamusaira. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mudzidzi wepaMidland State University kuGweru ada kudaidzwa kuti George ati anotova nebarika revasikana nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu.
Kuda kwavaita ikonomi mukati menyika muri kukanganisa upenyu hwevanhu vazhinji. Nesu vana vanenge vari mumayunivhesitis izvezvi ndiri kutogara nevasikana vaviri, inyaya yekuti vanenge vakaomerwawo neupenyu.
Muharare mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe ati iye anonzi Margaret ati chinopa kuti achaye mapoto nemukomana wake kuda kuti
ndogara nemukomana wangu kana ndichiri kuchikoro. Chikonzero chinoita kuti tigare tese ndechekuti ndiye anondiriritira, anonditengera chikafu, anonditengera hembe nezvimwe zvandinenge ndichida kuchikoro.
Mumwe womudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Devi Muchabayana uyo ari kudzidzira kuva mutori wenhau audza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda vari kunonga svosve nemuromo.
Tiri kunyanya kukonzeresa nyaya yekuti vana vari kushaya zvikwanisiro zvakakwana.
Nhengo yerimwe sangano rinomirira vadzidzi Zimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaDarlington Chigwena vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ichokwadi vechidiki vari kuchaya mapoto kuburikidza nekuoma kwakaita ugaro hwavo, naizvozvo vari kupedzisira vava kugara vese kuitira kuti vabatsirikane.
Mutungamiri wesangano reStudents Representative Council paUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi vati vasikana ndivo vari kunyanya kuomerwa nezvinhu.
Especially vechisikana vari kukwangwaya vari pacampus, so vanozoforswa nemasituations kuti vaende kunotanga zvimamarriage zvavo.
Asi Panashe Chingwaru anodzidza paUniversity of Zimbabwe ati chimwe chowedzera dambudziko kubvumidzwa kushanyirana kwevadzidzi kudzimba dzavanogara.
Chimwe chiri kuita kuti vana ava vade kuita macampus marriages inyaya yekuti pakaiswa inonzi interest yekuti vakomana nevasikana vanoshanyirana munguva dzechikoro.
Muzvare Irene Hungwe anoona nezvemagariro evanhu ari mukuru wesangano rePeace Hub rinoita tsvakurudzo yekurasika njere kwevanhu munyika ayambira vechidiki vari kuchaya mapoto ava kuti vanofanira kungwarira nekuti vanogona kuguma vapinda muna Taisireva.
Nyaya yevana vari kumayunivhesiti vari kugara nevamwe vanhurume kana kuti nemamwe mastudents vanenge vachiwana zviri nani kuvadarika senzira yekupedza dambudziko rehurombo kuti vawane kurarama inyaya inosuwisa, nekuti mwana panozopedza chikoro unoona pamwe atotapurota chanhu HIV.
Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yapamusoro muhurumende muzvinafundo Fanel Tagwira vatenda kuti vadzidzi vane matambudziko makukutu avari kusangana nawo.
Hurumende yeZimbabwe inoziva nezvekutambudzika kwevana vari kumakoreji namayunivhesiti nenyaya yepokugara. Naizvozvo, kuburikidza neministry yehigher education, hurumende iri kuvaka dzimba dzokugara dzevana vechikoro.
Kunyange vadzidzi vari kuchema-chema, gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Amon Muruira nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanova mukuru wemayunivhesitis ose munyika vanoti mari iri kubhadharwa nevadzidzi muzvikoro zvepamusoro-soro munyika ishoma zvichienzaniswa neiri kubhadharwa mune dzimwe nyika. Asi vadzidzi vanoti munyika idzi vashandi vanotambiriswa mari inovakwanira, kwete mutero wembwa unopiwa vashandi vakawanda muZimbabwe. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail, vaMnangagwa vakati vadzidzi vanofanira kunotora zvikwereti kubhanga reCBZ rinoshanda nehurumende. Asi kune vadzidzi vakawanda vanoti zvakaoma kutora zvikwereti izvi sezvo kushayikwa kwemabasa kuchipa kuti vagume vatengeserwa midziyo yevabereki. Kare hurumende yaimbokweretesa vadzidzi mari, asi kushaya simba kwedhora uye kutadza kubhadhara mari kwevamwe kwakapa kuti ishande nebhanga kwete bazi redzidzo yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu varatidza kuzvipira paurongwa hwekumisa hondo muGaza. Asi vati chikwata cheHamas hachisati chatenderana nezveurongwa uhu. Vachibva muIsrael vaBlinken vabva vaenda kuJordan. Mutungamiri wenyika yeMalawi vaLazarus Chakwera vazivisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima nemudzimai wavo nevamwe vasere vakafa munjodzi yendege nezuro. Ndege iyi yakadonhera musango reChikangawa ichibva kuLilongwe ichienda kudunhu remuzuzu. VaChilima vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika muna 2014. Kunyange hazvo gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu vakazivisa nyika nezuro kuti vakadira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemashanu emazigi kana kuti 55 million zigi mumusika senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwechenji muzvitoro nemumichovha nemabhazi. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti semaziviro avo dambudziko rekushayikwa kwemari diki yekushandisa sechange richiri kubata vemabhazi zvakanyanya.
Tingatisa nehuru yacho famba sina mari yakawanda yaitenderera in big form. Paingotenderera ma-5 zig mashoma, kwoita ma-10 zig mashoma ne-20 zig. Saka so far takatomirira kuti zvigadzirisike.
Mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati vanotiwo:
isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tikurudzira veruzhinji kuti vaende kumabhanga avo kunotora chenji, vamwe vaende kuHomelink. Takamirira kuti vachazopararawo zvakare mabhuti ekuti vanhu vanga vachitora chenji mumarengi umu ekupfurikidza nekambani yeHomelink.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mumwe mutambasere vanoti vanoona sekuti hurumende yakaresva payakati vanhu vadzosere mari tsaru dzeRTGS kumabhanga pachinzvimbo chekuti dai dzakaramba dzichishandiswa dzichibatsira ZIG dzozoburiswa zvishoma nezvishoma.
Tiri kuona kuti mabalance emari yelocal currency yaifanira kunge ichizoiswa kumaZIG nemari yakazenge yaiswa muekonomi hazvisi kuenzana, ndozvinoita kuti chenji iite shoma. Kuratidza izvo kuti mari yakaiswa muekonomi haina kuenzana nemari yakatorwa pavaitora maZimbabwe local currency.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko nderekuti upfumi hwenyika hwanyanya kurerekera kune vanozviitira mabasa emaoko.
Vanhu vakawanda havana mabank account, saka vanogona kunge vasina access, direct access kumazigi anenge ari kumabhanga, yana kuti kutongo withdraw mazigi ungoita rina account uye miine mari maaccount. Saka atingi ndorimwe dambudziko riri kuitika kuti vanhu vazhinji hawana maformal bank accounts.
Vamushaya vanhu vakasangana nezuro muHarare nevemabhazi nemichovha pamwe nevanomirira vanofamba nemabhazi nemichovha vachiedza kuonesana nekutsvaga pane dambudziko munyaya dzechenji mumabhazi. Zvichakadaro, sangano reIMF rakazivisawo kuti richatumira chikwata chenyanzvi kuZimbabwe mwedzi unouya dzichatungamira urongwa hweArticle 4 consultation unoongorora mamiriro eupfumi hwenyika sezvagara zvichiitwa gore roga roga neIMF. Asi Dr. Chitambara vanoti zvavo hapana chikuru chekutarisira kubva kurwendo rweIMF urwu.
Ewe, IMF vanenge vachingoona kuti zvinhu zviri kufamba zvakadii munyika nekupawo mazano ekuimprova zvinhu pavanenge vachiona kunge pane machallenges. Asi senyika hatisati takukwanisa kunge tichiwana mari financial assistance maloans from International Monetary Fund even nana World Bank.
Chikwata ichi chichatarisawo urongwa hwemari itsva yeZIG uye IMF yakazvipira kubatsira Zimbabwe kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa kutanga zvakare kutsvaga rutsigiro kwoitwa nevaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekunyepa mumagwaro emabhizimusi avo nedare remuNew York. VaTrump vainge vari kumatunhu ari kumadokero kweAmerica. Mutoro wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Soko ndorapera, vaDonald Trump vakatanga kutsvaga rutsigiro vakashanyira dunhu reArizona vakaudza vanhu kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vapererwa nemazano pakugadzirisa dambudziko rekupinda kwevanhu vasina magwaro kumuganhu weAmerica neMexico vachiti
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident, it's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders somehow.
Zvino hazvina kumira zvakanaka, asi zviri kuitika pasi paBiden haisi tsaona. Vari kuita maune kutoparadza miganhu yedu yenyika. Mumwe munhu achanyatsotiudza zvake kuti sei izvi zviri kuitika. Ndinofunga vavhoti ndivo vachapa tsananguro iyi.
Hapana humbowo hwekuti vabva kure vazhinji vasina magwaro ekugara muAmerica vari kuvhota musarudzo yemuAmerica sezvinotaurwa navaTrump. VaTrump vakabvunzwa kuti vachamisa sei vanhu vanopinda muAmerica vasina magwaro, vakati vachaomesera nyika dzinorega zvizvarwa zvadzo zvichiedza kupinda muAmerica zvisina magwaro.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
China kana nyika ipi zvayo ikarega kumisa zvizvarwa zvayo zvinouya kuAmerica zvisina mapepa, tinovaomesera nekudzika mitero yakaoma panyaya dzekutengeserana.
Mwedzi uno hurumende yavaBiden yakadzika mitemo inomisa kupinda kwevapoteri vakawanda pamuganhu weAmerica neMexico. Vakati kana vapoteri vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 pazuva, vamwe vanodzoserwa kunyika dzavo. Asi vaBiden vanoti mukuedza kuvandudza mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika hapafanirwi kushandiswa mashoko anotuka vapoteri. VaBiden vanoti
while we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people.
Apo tiri kuedza kudzika mitemo yakasimba inobata vapoteri. Trump anotuka vapoteri achivati vanobata vanhu chibharo uye imhondi. Anoti havasi vanhu uye vari kusvibisa ropa renyika yedu. Hama dzangu, murume wandakatorera chigaro uyu anoda nyika yevashoma. Isu tinoda nyika yemunhu wese.
VaBiden vanoti mashoko anoshandiswa navaTrump haapindirani nezvikonzero zvakashandiswa mukuumbwa kwenyika yeAmerica vachiti
we represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom. That's the America we share.
Unofanirwa kutaura pamusoro peAmerica senyika yakavakwa nevabva kure, vanhu vaiva nezviroto zveramangwana, nyika yerusununguko. Ndiyo America yedu iyoyo.
Misangano yavaTrump zvondorapera yanga iri yekutanga kubva zvabatwa nemhosva yekuchinja magwaro emabhizimisi avo senzira yokuviga humbowo hwekupa mumwe mudzimai mari yevhara muromo kuti asataura pamusoro pezvepabonde zvavakaita panguva yesarudzo yemuna 2016. VaTrump vakaudza vatsigiri vavo mudunhu reNevada kuti kubatwa nemhosva kwavakaitwa kwakakonzerwa navaBiden, avo vavanoti vanoshandisa mapazi ehurumende kuvashungurudza asi vachitadza kugadzirisa dambudziko riri kumuganhu neMexico.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
Uyu muganhu ndiwo muganhu wakaitisisa pamiganhu yose pasi pano. Kunyangwe nyika dzichiri kubudirira hadzina miganhu yakaipa kudai. Uye nyika dzichiri kubudirira hadzishandise mutemo kushungurudza vanopikisa sezviri kuitika muno.
Ongororo yakaitwa nekambani yenhau yeAssociated Press muna kurume yakaratidza kuti vanhu vemuAmerica vakawanda vave kuona vapoteri sevanhu vanopara mhosva dzakawanda. Vanhu zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% vave nepfungwa iyi kubva pazvikamu gumi nezvipfumbamwe chete muna 2017. Nyaya iyi yatumirwa na Scott Stearns we VOA. Mukaiverengerwa neni Tanuno Kawande we Studio 7.
Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7, tibvunzireiwo kuti zvipatara zvedu zvichanaka rini. Chipatara chehurumende chiri kuda $10 kudhindisa kadhi. Kana wapinda mukati kungonotorwa temburicha chete ndoyaunongwa padhara $10. Mishonga yese yaunonyererwa inotengwa kumafamasi. Kuburikidza kuchekwa BP inochekwa kufamasi, havana mishini yeBP.
Yo, muta seko genius mishakawana pamutara. Nisi jamu changu hundi chini ya mabasa. Tukuno kusadzafri jamu. Tukungu ni chani wa polisi. Ndago musha kwe ni hee. Ndago musha kwe. Musha kwa jatina mabasa. Tika enda tufane nzara. Tuku zutupesa mbako tuhoba ni hee nzara. Saka isi tutungu vizu Zimbabwe is opening for business. Mabasa nisha hari hibi atu. Arkunzi is opening. Acha arumu za kavuru. Tisa nga honi.
Kwa tida ungo tungu utahura uka msurupa mtunga miri nyike Zimbabwe wa mnangagwa. Ai wa mnangagwa shwa nita yusife. Wano yenda kuchaina uko. Kuno tenga ma plastic chee. Uti ma China uwe abe lithium. Ni ma minerals. Yo wano Zimbabwe utu wapume. Iyo paiko uko. Wenda ono utahura shusina nebasa mtunga miri ya ntara shusina nebasa shina msuru. Mtunga miri ya katiye.
Nae tange techifunga uye techita sewanu wakura. Awo warukuda kupa Putin chipoche mapere. Dae wampa chipoche mashoko che eruziwe kuti. Chisie tika yekurwisa na newa wakizani. Soviet Union na echafi yaka zokera nukuti wanu. Wanoenda wechichinja. Wechikura nezidozo ozi no chinja o. Doze nuzirikunone kuno kumusha kuti munu iwao unokura. Wona za haku itika South Africa. Kauko vakuita hurumende yombatanidzwa nokuti vakatadza kuina majority nekunonga zviitike izvozvo humbimbindo gahuna kunaka unosiya vanhu ava muna taisireva hapana munhu anode kuhondo kana mhirizhonga asi kana munhu akaone kuti ndaakupindirwa mumba mangu unoshinga
zvakaitwa ndiva munangagwa izvo ndo zvinoratidza pachena kuti vakabira sarudzo uye vari kutadza kutungamira kutengesa imwe nyika muvakidzani chaiye hakuna zvakadaro semutungamiri it shows kuti haana maqualities eutungamiri how many times did his wife also pa Studio 7 ipapo chitotaura kuti America yabatsira Zimbabwe nemari yakati yakati imari zhinji dzatinobatsirwa le America zvinopinda imwe muZimbabwe but nhasi uno ari kutaura kuti hanzi America haisiri kubatsira Zimbabwe iri kubatsira Malawi chete iri kubatsira Zambia chete hamusi kuona kuti kutsvaga ruvengo rwusipo here nemaneighbors ako maneighbors ako ndo vanhu vanofanira kuti vakupupurire pamabasa ako vautanga kunyonganisa maneighbors muroirevera kure vari pedyo vakuita sei vakununure ndo zvatinoziva isusu kwete zvinoitwa navamunangagwa izvi ok ndatenda hangu Studio 7 ndini pa Josephu Daniel Zaba.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei ne Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu che The Connection chevechidiki na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvemutambo wenhabvu weWorld Cup Qualifier pakati peZimbabwe neSouth Africa uye mamiriro ezvemutambo kune vechidiki munyika. Pari zvino mutambo uyu wakamira vakati South Africa 2 Zimbabwe 1. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. America yoramba zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia kuti yave kuvabata kana kubata Zimbabwe seyakageza negoka munyama. Mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe otoreswa mhiko muWashington DC. Zimbabwe iri kutevera 2-1 pamutambo wairi kutamba neSouth Africa, zvichireva kuti chikwata chinogona kunge chichitatarika kuenda mberi. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
okuzobenza ukuthi batshintshe indlela abadlelana layo ngeZimbabwe ukuthi iZimbabwe nangokwayo iyekele ukudlangudlwango, iyekele ukukhahlameza abantu baseZimbabwe, abantu makhaza.
Sokulommeli omutsha wele Melika eZimbabwe ngesikhathi ele Melika lilandula okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ele Melika kalisanakekeli ilizwe lakhe.
Noma kuyikuthi bebengaboni ngaso linye kuyo yonke into kodwa bebesenelisa ukuthi basebenze bebonke, cabanga ukuthi ilahlekelwe iMalawi, silahlekelwe lathi siyisadiki nje lomhlaba wonke.
Uhulumende wakwele Malawi uthi usedlulile kulumhlaba umsekeli kamongameli welizwe obhubhe engozini yendizamtshina. Iqembu leZimbabwe elama-Warriors lingqikilana lele Bafana Bafana emdlalweni we-World Cup qualifiers kwele South Africa sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeli wele Melika omutsha eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont ukhangelelwe ukuqala umsebenzi eHarare kunsukwana ezilandelayo ngemva kokufungiswa kwakhe iziphathamandla zogatsha lweState Department eWashington DC izolo. Uhulumende wele Melika wesele minyaka emithathu engelameli opheleleyo eZimbabwe ngenxa yokuphuza kwamalunga edalele Congress ukwamukela ukukhetha kuka Tremont ngumongameli Joe Biden. U-ambassador Tremont uqala umsebenzi ngesikhathi ubudlelwano phakathi kwele Melika leZimbabwe buqhubeka bungahambi kuhle. UBiden wethese umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe izijeziso zenotho ezintsha kunyanga esanda kwedlula ngoba isithi baqhubeka besephula amalungelo oluntu njalo bentshontsha inotho yelizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko omnumzana Mthulisi Mathuthu wambuza ukuthi ubona ukuya kukaambassador Tremont eZimbabwe kuletha inguquko yini kubudlelwano beZimbabwe leMelika.
Singathi ekuqaleni eqinisweni singeke sazi ukuthi kuzotshintsha yini ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili, kodwa esingathi siyakwazi ukungceke okubonakalayo ngathi kwaziwa nje umuntu wonke jikelele ikuthi iMelika ukuthi yona ize itshintshe eZimbabwe kuya ngokuthi iZimbabwe yona ngokwayo iqhuba kanjani inhlelo zayo. AmaMelika ahlala besitsho kusukela emva le ngesikhathi kuqala ngathi isentury lentsha ngo-2000, 2001, 2002 babehleli betshilo ukuthi bona okuzobenza ukuthi batshintshe indlela abadlelana layo ngeZimbabwe ukuthi iZimbabwe nangokwayo iyekele ukudlangudlwango, iyekele ukukhahlameza abantu baseZimbabwe, abantu makhaza. Eziningi nje izinto abazibalisayo ezihambelana nalokho esingathi ngama-human rights. Ngakho kodwa okunye esingakutsho ukuthi ama-ambassador wamameli bamazwe ma bethunyelwa belalokho esithi assignment belohlelo abalutsheliweyo kusukela khona le mva ngabo president babo ukuthi bayo kwenzani elizweni abathumele kile. Ngakho ke kulakho nje ukuthi singathi sizabona nje ngokuya kwesikhatshana ukuthi lo umele omutsha yena umsebenzi wakhe ngowani. Yiko kuzasikhombisa kahle ukuthi sibone ukuthi iZimbabwe leMelika zime ngaphi kwezokudlelwana.
IMelika iphakathi kokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ekupheleni komnyaka. Asithi kunqobe uMnumzana Donald Trump, singabona kusiba lenguquko yini kundlela iMelika edlelana ngayo leZimbabwe.
UTrump uthe ephethe intamba ngumongameli weAmerica asizange sabona kahle ukuthi yena iZimbabwe uyifake ngaphi ngathi enhlelweni zakhe lasemicabangeni yakhe. Ngakho-ke singathi into lana singayibeka eceleni sithi hayi sizabona ukuthi uzokwenzani uTrump ngalesi sikhathi. Kodwa esikwaziyo ukuthi akazange aphumele egcekeni kahle kahle ukuthi iZimbabwe uyibeke kuphi lokuthi umuntu ophetheyo ngaleso sikhathi wayephethe ngaleso sikhathi bembona kanjani. So umbone ngani umehluko sizawubona ke enzeni kuba ummeli lo esekhona lokuthi lo meli uzoqhubeka kanjani uma uTrump esengenile noma uBiden esesukile. Ngakho ke okaBiden lako singathi sizawubona kahle ukuthi yena ma anganqoba abuyele esihlalweni ukuthi iZimbabwe uyizoyiphatha kanjani nokuthi uzobe yibeke kuphenhlelweni zakhe. Sizokubona ngezenzo zika meli omutsha lo obekiweyo ofike manje. So izinto lezi zizovela ngokuya kwesikhathi. Kodwa singaba kwazi singakutsho kathesi ukuthi iMelika yona ngokwayo inhlelo zayo azizange zaguquka eZimbabwe kusukela ngo-2001-2002. Zihleli nje zifana ukuthi bona bama ngesinqumo sabo sokuthi iZimbabwe, uhulumeni weZimbabwe kumele aguquke indlela aziphatha ngayo, indlela aphatha ngayo abantu makhaza baseZimbabwe. Yikho ke esingathi siyakwazi okwamanje.
UMnumzana Mthulisi Mathuthu uhlaziya izombusazo njalo uyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko. Ubexoxa egcingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Kolunye udaba olufanayo uhulumende weLemelika uthi kababalekeli eleZimbabwe njengalokhu okukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa otshele umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin ukuthi ilizwe leli likhusela eleZambia leMalawi lingananzi eleZimbabwe. Abakubandla leZANU-PF bathi eleMelika lenza lokhu okukhulunywe nguMnangagwa. Okuningi sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Obephethe isigodlo seMelika eZimbabwe okwesikhatshana unkosikazi Ellen French uthi ilizwe lakhe kalivumelani lokwethulwe nguMnangagwa esithi okwamanje bazama ngamandla wonke ukunceda abantu abahlaselwe yindlala. Njalo eminyakeni edluleyo basebenzise amabhiliyoni amahlanu amadola eMelika i-US 5 billion yokuvuselela ezempilakahle lezinye inhlelo kweleZimbabwe. Uthi kunengi eleMelika elikwenzela abantu bakweleZimbabwe.
The United States has been and will continue to be a reliable partner with the people of Zimbabwe. Our more than $5 billion in health, humanitarian and development assistance.
I-USA izaqhubeka isebenza lelizwe leZimbabwe. Sesithe eleZimbabwe imali edlula $5 billion asisoze sibalekele eleZimbabwe. Okwamanje siphathisa kwezokudla lempilakahle, sizaqhubeka njalo sisiza abantu beZimbabwe abayi-16 million.
UMnumzana Effort Ncube olwela ilungelo loluntu njalo ehlaziya ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi ukhulumele eceleni uMnangagwa ngesikhathi exoxa loPutin kwele Russia ngesikhathi emelele ukungena emhlanganweni wezamabhizimusi oweSt Petersburg Investment Summit.
Bekungadingakali ukuthi uPresident akhulume amazwi anje ikakhulu ebandla emphakathini. Izinto nxa ngabe nensolo ngamanye amazwe ngokuziphatha kwabanye baholi noma ngabaliphi izwe ngaba omakhelwane kumbe phecheya khathana lathi izinto ezikhulunywa ensitha.
Umnumzana Sweden Chirotsa oyebandla le Citizens Coalition for Change uthi umnankagwa lokhe ezondele iqula lokhetho ele Southern Africa Development Community elalikhokhelwa ngumnumzana Nevas Mumba weZambia elathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho olukhulu olwenziwa nyakenye eZimbabwe.
Inkulumo eyomuntu othanda ukudwala abanye ungahlalisani ukudlela abanye isisusa sendaba ikuthi kwaba labantu abeZambia ababekhona kuSADC Electoral Elections Committee abayibo ababeyikhokhela njalo labo bantu bakhokhela ikomiti eyafaka isinqumo esokuthi ukhetho
Obona ngwethulwa kwemibiko kubandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira uthi bakhala ngezijeziso zenotho ezetheswa umnankagwa labanye bakhe okuthiwa bephula ilungelo likaZulu njalo benza ubukhohlakalo obumangalisayo.
Well, ZANU PF, America cannot talk of an assistance as long as it has got our leadership under sanction.
Elimelika alethule isijeziso somnotho elizethese umongameli weZimbabwe labanye abalithumi njengelizwe lathi siyafuna ukuzimela hathi ukuphila ngokuphiwa.
Umnankagwa watshela uPutin ukuthi elimelika linika eleZimbabwe lelemalawi uncedo kwezomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe elingadlelani lalo kahle. Wathi kungcono uPutin ancede eleZimbabwe ngendlela zonke ngoba elemelika lifuna ukuxega amazwela. Umnumzana Cornelius Mwethwa obona ngezokukhutshwa kwemibiko kweleZambia uthi udaba lenkulumo kamnankagwa ekwele Russia sebeqalile ukuyiphatha njalo bazalandela indlela zokubuswa kwamazwe ukuqondisisa inkulumo engabaphathiyo njengelizwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende labanye abalandeli bebandla leZANU PF sebeveze inzondo enkulu ngokwenziwa ngumnumzana Whitnell Chivayo owethule umbiko kuvideo ebhoda emphakathini esithi uyibambe qhaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Nick Mangwana labasekela ibandla leZANU PF abasenkundleni yokuxhumana AX vethu lembiko eveza ukuba uChivayo usedlala kubi ngakho ke sekumele eyekele ukweyisa uhulumende ngokutshela uZulu ukuba umnankagwa usesikhwameni sakhe. UChivayo usebonakele kaninginengi ehamba lo mnankagwa njalo wake wahanjiswa ngumnankagwa uyakhulumisana lomkhokheli wakwele Kenya umnumzana William Ruto. Kasenelisanga ukukhuluma loChivayo ngodaba lolu ngoba ubengaphendula umakhale khukhwini wakhe. Abanye bathi uChivayo uqhuba amabhizimusi okukhohlakala akuphikayo yena. Umongameli Lazarus Chakwera wakwele Malawi ubika ukuba usedlule emhlabeni umsekeli wakhe umnumzana Saulos Chilima obhubhe engozini yendizamtshina kulelo lizwe izolo. UChakwera utshele abezindaba beReuters ukuba uChilima ubhubhe labanye abayisificamunwemunye engozini le eyenzakale ezintabeni esabelweni seMzuzu. Ocubungula izombusazwe ezimele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunhlanganiso yeFreedom Alliance uthi ilizwe leMalawi lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Khulu bakudube ukubhubha kwakhe ngoba kukhanya bebengamadoda bebambisene loChakwera besebenza ukuthi Malawi ilunge noma kuyikuthi bebenga boni ngaso linye kuyo yonke into kodwa bebesenelisa ukuthi basebenze bebonke. Cabanga ukuthi ilahlekele iMalawi silahlekele lathi siyisadiki nje lomhlaba wonke ngoba abakhokhela abatsha laba abalwe ngqondo ezibukhali njengaye ngabantu esibadingayo.
siyabona ukuthi eLesbapo ke kambe lingabe lalilahlekelwe kangaka ihubhubha kukandodala ngokubona kwakho zibi.
Ngokubona kwami eLesbapo kulahlekelwa uZulu weZimbabwe ofisa ukuthi iZimbabwe ingenziwa isebenza abakhokheli njalo kube sibona kusenzakala kwabe Malawi. Kodwa kulaba abasezikhundleni abehluleka ukuthi basebenzisane labanye abakithi abeZimbabwe ngibona ngathi angeke bakuzwe ukulahlekelwa. Kodwa uma abantu abahlahlekelwayo nguZulu, uZulu ozathatha izifundo, obethatha izifundo ebantwini abanjengaboChilima bona laba belibela kwechakwira khona pa.
Yesi yabona ukuthi ubaba lo bethakazelela kakhulu uhulumende okhululekileyo ukuthi kambe sokuya kwenzakalani kwelweMalawi njengoba esetholile nje.
Kuzayilimaza kakhulu iMalawi khonapho kuhulumende yabe ekhululekile. Njengoba kwenzakale ingozi kunje vele kwesinye isikhathi umthakathi uyakhonjelwa langeminwe. Kuyikulahlekelwa kakhulu kuMalawi. Kungaba kulezo zomnotho la khona lapho okombuso okhululekile ngoba yikho abe kulwela undoda yena lo. So kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu lakithi kusadiki region.
Lo-ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kwezemelika oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe umnumzana Donald Trump usephendukile ekukhankaseni kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga kumabhizimusi akhe. Emhlanganweni yamarali enyakatho yakwelemelika uTrump uqakathekise udaba lezokungena lokuphuma elizweni lokwethula izijeziso zenotho kumazwe ikakhulu eleChina engayekela ukuvimba izizalwane zawo ukuza kwelemelika. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe lolu daba olulandiswa yimi uChris Gande. UDonald Trump uphenduke emkhankasweni ngeviki edluleyo esigabeni se-Arizona esithi umongameli Joe Biden usehlulwe yokulungisa udaba lomngcele weMexico.
It's all unsustainable, but the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders.
Konke akucacanga. Ukwehluleka kukaBiden kwenzakala ngabomu. Yikudiliza imingcele yethu lobuzwe bethu. Kahle kahle kukhona okuzamele chasise ukuthi kungani befuna kwenzakale kanje. Ngibona njengathi yikudinga amavoti nje kuphela.
Akula bufakazi bokuthi abokuza bavota ngobunengi kukhetho lweMelika. UTrump wabuzwa ukuthi uzamisa njani ukungena elizweni ngokungekho emthethweni kwabokuza. Wathi uzathatha amanyathelo ohulumende abakhuthaza lokhu.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
Nga ele China liziphatha kabi, silalokho okuthiwa ngama-tariff okusebenza kakubi.
Uhulumende kaBiden kuyona le inyanga uvimbe izicelo zokuphephela emngceleni weMexico, lapho okubotshwa khona abantu abazinkulungwane ezimbili lamakhulu angamachumi amahlanu, 2500 ngelanga, bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. UBiden uthi imigomo yomngcele akumelanga ize lamazwi aphehla inzondo njengalawo asetshenziswa nguTrump.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are.
Ngesikhathi sidinga imithetho ebalulekileyo yemingcele, yena uthi abokuza bayizidlova ezingababulali. Uthi kasibo bantu, uthi njalo abokuza bangcolisa igazi labantu bethu.
UBiden uthi amazwi alukhuni kaTrump awuhambelani lensika yobuntu belemelika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers.
Lisibonelo sesizwe sethu esakhiwa ngabokuza, ilizwe labalephupho lokuphumelela, ilizwe lenkululeko yilo elemelika esilidingayo.
Imihlangano yamarali yeviki edluleyo ngiyakuqala kulandela ukutholakala kukaTrump elecala lokuqamba amanga kumabhizimusi akhe ngokufumbathisa akwenza phambilini kokhetho lomnyaka ka-2016. Utshele umhlangano esigabeni seNevada ukuthi ukuthoniswa kwakhe ikusetshenziswa kwezemithetho nguBiden owehluleka ukulungisa udaba lwemingcele.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that. And no third world, I'll tell you what.
Umngcele wethu, yiwo omubi kakhulu kumbali yomhlaba. Akula ngitsho lelizwe elisathuthukayo, elilomngcele onje. Akula njalo ilizwe elimpofu, elisebenzisa umthetho ukuhlukuluza. Oncintisa kukhetho njengelizwe lethu.
Ucwaningo lwenhlanganiso ye-Associated Press ngombimbitho luveze ukuba kulokuguquka kwemibono ngodaba lwabokuza. Kulabafika phose isilinganiso sokukodwa phakathi kokuthathu, 1/3, abathi abokuza badala amacala. Lokhu ikukhuphuka kwesilinganiso sokulichumi lasithoba munomunye ekhulwini, 19% kulomnyaka ka-2017. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwalwethulelwa yimi uChris Gande we-VOA Studio 7. Inhlanganiso ye the Center for Sexual Health, HIV and AIDS Research ithi baningi abasakhulayo asebephila ngokuthengisa imizimba ngenxa yesimo esibi somnotho esibangela ukuthi bengatholi imisebenzi engabaphilisa. Iningi liyakucothoza lokhu, ikakhulu abezokholo lwesiKristu abathi lokhu kuphambana lemilayo yeBhayibheli. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abatsha abathengisa imizimba bathi bayafisa labo ukuthi bethole imisebenzi engcono, kodwa umumo womnotho mubi okokuthi akula okunye abangakwenza ukuze beziphilise. Abanye abenza lokhu bathi bathola amakhulu amadola eMelika angafika kwamathathu, US$300 ngenyanga. Abanye bathi abakuthakazeleli abakwenzayo besithi isomiso esiselizweni yiso esibenza bacabanga ukungena kubhizimusi lokuthengisa ucansi. Omunye walabo abenza lokhu ngocele ukuba simbethe ngegama elithi Ntombi Mlambo.
Angikuthande ngikwenzayo, kodwa kangile enye indlela yokuthi nzuzu ukudla kwami lokomntanami. Ngathiwa yindoda ngo-2020 izinto zangomela, ngaswela lokuyimali okokuthi ngiqale kuyibhizinisi. Yikho kwenza ukuthi ngifike lapha engikhona.
Omunye njalo osakhulayo othengisa umzimba ocele ukuba sithi nguThabiso Nyoni uthi kawulula lumsebenzi.
Abantu babona ingathi yikuzenzisa kumbe yibuvila ukuthengisa ucansi. Akula muntu ongafuna ukwelatshwa imikhuhlane elokwenza ngocansi sikhathi ngesikhathi. Mina ngake ngazama okokuthengisa impahla lokunye kodwa kwayala.
Baningi abasola okwenziwa nguNtombi loThabiso labanye babo. Unkosikazi Virginia Magigwana ohlala eMpophoma kobulawayo uthi abenza lokhu ngabantu abangamavila.
Ubuvila osobuyenza abantu benze khonokho, babona ngani kulula nje, uyazitholela imali nje kalula. Kukanti umuntu uyakwanisa ukuthi uzisebenzele, siyawathi imisebenzi ayikho kodwa uyakwanisa uhamba uyesebenza ezindlini, uyakwanisa ukuwoda uyethengisa. Xa ungala mali yokuwoda uyakwanisa ukuboleka imali, amboni ukuthi ukuthengisa umzimba yinto enhle.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Useni Sibanda osebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance othi abasakhulayo laba bephula le mithetho kaNkulunkulu.
Maningi abantu abaphakathi kwenkinga kwezomnotho elizweni lethu leZimbabwe, kodwa bayadinga indlela ezingasoze zidilize imizi yabanye abantu njalo begcine bona besiba lemikhuhlane. Kutsho ukuthi ukuthengisa umzimba ngibona kuyinto okungamelanga yenziwe ngabantu. Akulunganga lokho, njalo akumelanga ukuthi kukhuthazwe. Kumele umuntu ayedinga umsebenzi, adinge ezinye indlela zokuzisebenza ngezandla zakhe ezingamnika imali.
umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi abasakhulayo abafisa ukuvula amabhizimusi kumele bekhulumisane labasebenza ehofisini yakhe ukuze bephile ngcono kulokuthi bethengise ucansi. Ocungula indaba zabasakhulayo laye ongosakhulayo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Gateway to Election uRobert Malunda uthi uma kuhlolisiswa indaba yokuthengisa imizimba kumele abantu bengachothozi kuphela.
Kulesikhathi soke uthi umuntu owesifazane uyabebona ukuthi akusela nto engamphilisa, ngakho-ke umuntu ugcina esibona kungcono ukuthi azithengise yena, athengise lokho alakho. Ngokwesinye isikhathi ibhizimusi elokuthenga uthengisa aliso lomuntu wonke, uningi kwakhona mhlawumbe singabala lokuphelelwa sibili.
Uhulumende uthi kule mali ebhanga le-Empower Bank eyokuvula amabhizimusi okumele isetshenziswe ngabatsha, kodwa abasakhulayo bathi limali kayitholakali lula ikakhulu nxa ungayisuye webandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Kumanje ubhizi ukhala ngama-sanction, kanti igama elithi ma-sanction bayalazi ukuthi lishoni. Omnyango wagoshwa abantu abangakhuluma ngama-sanction. Ama-sanction akhishiwe, kodwa umnotho still ulokhu ufadalala usiya phansi. Akhishiwe ama-sanction, asefakelwe yena. Ama-sanction akhishiwe, lizwe zela ama-sanction leli. Ba-sanction yena ngokubulala kwakhe abantu. Ba-sanction yena umnyango wagwamathupha ngendlela abulala ngakhona abantu, nangendlela aphethe ngafuna umkhonomi lo ongatshintshiyo, ohlala utshona usiya phansi. Ama-sanction akhishiwe kelizwe, asefakelwe bona abantu bezanuphefu laba abagangayo la, ubulala abantu. Ngakho kusela lobo ababenza
Studio 7 njani? Masifaka ama audio lapha, sifaka ngenhliziyo ezibuhlungu. Besicela nje ukungavinjwa ngelinye ilanga, masithumele umuntu imessage ihamba injalo ngoba simesaka. Okukhona nje ukuthi lapha umnankagwa sicela ekele kusidelela ngithi ngoba esembusweni ephethe izibhamu zonke sasamandebela ngeke amenze lutho, kodwa one day indiza izamlahla phansi ngoba ebhekile nje abangani bakhe bebebhizi besiwa lamalanga. Ayekele kusidelela, sitshele ukuthi umfuna umzelikazi wayeda. Cela nje ngelinye ilanga mangakwenzeka iye kuye ngqo. Siyabonga.
Sanibonani Studio 7. Siyabonga ukukhuluma lani ngothando lungaphi. Siyabonga elisitshela khona nsuku zonke silalele inews. Sizilalele sisizwa konke ezomhlaba. Hayi thina siyathabuka seZimbabwe kuphela, kodwa osihluphayo yindlala. Nabantu abethu abasebenzi, sebezinto abantu abethu ngokufela emgodi. Siyacela bakithi uthando lungaka elisipha sona nsuku zonke sitshela ngamazwi asiduduzayo alo thando kangaka. Shua siyathaba. Mina yimi iYunice Moyo engilokuthando olungaka ukuthi ngikhulume lo Studio 7 namhlanje. Ngibingelela wonke umuntu wendaba ezinhle ezisitshela ngazo.
Sanibonani bahlakazi nabalaleli bakaRadio 7 nangesimanga sokuthi ngesikhathi se-corona i-government yaseZimbabwe isenzingani yenza sinakekela kakhulu abantu bazivikela bengabulawa corona, ngoba besazi bona abakugovernment ukuthi i-corona labo iyabathinta. Nansi manje ikhoro imintu ye-corona zange sibone ngisho ubani wafaka, and azange simbone obulawa layiyo. Nansi imidlala ebulala abantu abadlula 8 million, iy'ngane ezinye azisahambe esikolo. Uthule tu, akuna le mzamo lokuthi sike sizwe enyuzini zokukhulunywa ngayo indlala ngendlela okwakhulunywa ngayo i-corona. Hhayi, asakuza lokho, ngoba bona bakusefisayo, bona balokudla bale mali abazintshontsha ayo abangani babo, izihlobo zabo, amafamily zabo vele bazivela nje buhlephi. Nasiyasokoza indlala sesiqalile miningi imizwa ela abantwana abangasayi lesikolo osokulalwa kungadliwayo. Kuthulwe tu ngathi ilizwe nje lirana fayini lirana kuhle. Ukhulumile wadeclare wathi i-national, okufanele ukuthi sizwe ngenews ezikhuluma ngokuthi siphuma kanjani kulolu kube lwendlala everyday.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Luyalandela khona manje uhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwenguqu ele inguku yenkezo ye World Cup qualifiers yona enziwa phakathi kweqembu leZimbabwe elama Warriors elingqikilana lebafana bafana ele South Africa. Sikhuluma nje umdlalo lo u South Africa isinqobe iZimbabwe nge 3-1. Isikhathi ke asavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. So kunomumeli weMelika eZimbabwe omutsha ngesikhathi amazwe la edlelana nzima. Uhulumende wakwele Malawi uthi usedlulile kulumhlaba umsekeli kamongameli obhubhe engozini endizamtshina izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.